Ini nemaonero angu nda tevera sarudzo dzakawanda dzekusarudza vatungamiri vezifa asi ndakafara mafambiro akaita sarudzo rapera nemugovero. Takatarisa vakapinza ridzo kusarudzo kune vatungamiri vakawanda vakaita sana Twain Pikiri vana Philemon Machana vakambotungamira mutambo wedu nezuro asi ndinotenda kuti mutungamiri akazosarudzwa vanqovile makwizi. Ndinofara zvikuru nekufarira basa kwavanoita.
Vane nhoroondo yakadii munyaya yenhabvu kubva kumashiro?
Ndinofara zvikuru ndikati ndivatevere basa ravaita. Tisati tambofungidzira kuti tichadzoka kutamba nedzimwe nyika tichiri pabhani yeFIFA. Ivo vanga vatopiwa kutofambisa basa rekubatsira zvikwata zvakasiyana siyana nokuti tiyeuke kuti taibva kuCovid zvikwata zvakawanda zvanga zvisina mari asi vakashanda zvikuru kubatsira zvikwata zvakawanda zvikwata zvikuru zvakaita sana Highlanders zvikwata zvakaita sana Dynamos nezvimwe.
Zviri kunzi vamwe vakapfumbatiswa pakachinjanwa mari pane vakavimbiswa zvikurukuru kuti sarudzo dzibude neimwe nzira. Zvakafambawo sei ipapo mune zvamakanzwawo here?
Ine hangu handingazivi zvikonzero zvavo vatungamiri vakazosarudza kubuda asi chandinoziva ndechekuti sarudzo mune zvatakaona sarudzo rwakaenderera mberi zvakanaka murunyararo uye haisi nguva yekutanga kuti pave nevatungamiri vangazosarudza kubuda mumakwikwi makwikwi avakuswedera. Zvikonzero zvingangosiyana. Kutungamira mutambo wenhabvu haungazvigoni uri wega.
Zvine umbowo here izvi kutaurika wezvozvizvo?
Ndingangoti sekutaura kwandamboita pakutanga kuti ndatevera sarudzo dzakawanda mumashure dzanga dzichipinza vatungamiri uye neii sarudzo ndakaitevera zvikuru mashoko anotenderera uye kune vamwe vanenge vakufungidzira kuti zvichafambi nenzira yavanga vakatarisira kwavari pane mashoko anogona kubuda asi ini hapana wandakaona achipiwa mari. Mashoko ndaiwanzwa angu kuti hanzi kune vamwe vangave vachipiwa mari asi kuti ndikati ndakaona vanhu vachipiwa mari kwete hapana wandakaona.